Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 6/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane nhengo yedu yeTPC, Zambian Maxwell Nyamongo, murimane makore 48 years. Asvikirwa akagara zvake pachivanhu chake nemhuri nevanhu vanopfuura 15 vezanupiefu. Asvika vachitora murume uyu zvine chisimba.
Imwe nhengo yeTPC inonzi yambopambwa kuManicaland ikarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupiefu.
Isho semusangano wezanupiefu hationi paine confusion yakaitika kana kuti inoitika out of that. Kana paine confusion batai vaporo nyati mutauri wemapurisa vatsanangure.
Asi zanupiefu inoti mapurisa ndiwo anofanira nyaya dzemhirizhonga idzi.
Nhasi ranga riri zuva rekutanga regungano iri. Musangano watanga kuparurwa wanga uri wekuti vanhu vanzwisise kudzidza kuti musangano wegungano uyu unoita nezvii.
Madzimai oungana kumuzinda weUnited Nations muNew York kutsvaga nzira dzekurwira kodzero dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano mukuru weCommission on the Status of Women unokokerwa nesangano reUnited Nations gore rega rega uchizeya nyaya dzekodzero dzemadzimai nevanasikana watanga muguta reNew York nhasi. Makurukota ehurumende mumapazi ezvemadzimai uye vamwe vanorwira kodzero dzemadzimai kubva kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira Zimbabwe vari pamusangano uyu. Vanhu vari kusangana kekutanga mushure mekupedza makore maviri vachisangana padande mutande nekutyira kupararira kwedenda reCOVID-19. Dingindira regore rino rakanangana nekushandisa humhizha hwechizvino zvino kusimudzira mabasa emadzimai kana kuti Innovation and Technological Change and Education in the Digital Age for Achieving Gender Equality and the Empowerment of All Women and Girls. Amai Salinube, the Women's Coalition of Zimbabwe, ndivo mumwewe avo varipa musangano uyu uchapera svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuro yayaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nhasi ranga riri zuva rekutanga regungano iri. Musangano watanga kuparurwa wanga uri wekuti vanhu vanzwisise kudzidza kuti musangano wegungano uyu unoita nezvii, kuti vanhu vakwanise kunge vachisvikira zvirongwa izvi vanozvisvikira sei. Saka kwaparurwa nedzidziso dzanga dzichiitwa nemapazi akasiyana siyana ane urongwa hweUN Women nevanoshanda nemasangano akazvimirira ari ega, kuti vanhu vawane ruzivo rwekuti misangano inenge ichifamba sei pane inoitika nevanhu vari kuno kunyu York nekuti vari munyika dzakati poteredza vachishandisa zvivhitivhiti vangakwanisa kunge vachisvikira sei nekuwana mikana yekuti vakwanise kupinda mumisangano kana dzidziso kana kuwana ruzivo, uye vachikwanisawo kuturirawo zvavari kuita nemabasa avari kuita akasiyana siyana kunyika dzavo maringe nekusimudzira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi.
Zvii zvamuchange muri kutarisa pamusangano uyu?
Vari kuita kuti vanhu vakotsvane pagungano United Nations Commission on the Status of Women, vanhukadzi nevanasikana. Saka zvimwe zvatiri kutarisa ndezvekuti ivo vanhukadzi nevanasikana vave vanopiwa mikana nekuita wechirwirangwe pachavo nekuwana mikana nenzvimbo nekutererwa kuti vapewo miono yavo nezvavanokoshesa nezvavanoshuvira maringe nekuti vawane dzidziso vawane ruzivo vawanewo zvinhu zvinoita kuti upenyu hwavo huendeke vachisvikira kodzero dzavo kubudikidza nekuti vawanewo zvitupa nemabesitifiketi vawanewo mikana yekuti vave vanowana kudzidza vawanewo kudzivirirwa kumirishonga dzakasiyana siyana uye vasvikire kuti vanzwisise nekuwana mikana yekuti varwire nekusimudzira kodzero dzavo pachavo sezvo mwedzi uno wakurume uri mwedzi wekusimudzira kodzero dzevanhukadzi nevanasikana
zvii zvimwe zvamuchange muchizeya pamusangano uyu zvamunokoshesa
chimwe chatiri kukoshesa zvekare ndechekuti pasi rose pave neunyanzvi hunokwenenzverwa hunodzidzisa nyika dzese nevanobata basa iri kuti kuve nekuchengetedzwa kwevanasikana nevanhukadzi kuti vasamhirizhongwa munhau dzezvivhitivhiti kungava pamasocial media munhare dzavo mukufambiswa kwemashoko kodzero dzemadzimai dzichengetedzwa
avo vange vari amai Sally Ncube vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Imwe nengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change inonzi yambopambwa nhasi apo nyaya yemirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo kunyangwe United Nations nedzimwe nyika dzakabudirira nemabhanga anokweretesa mari ari kukurudzirwa kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise upfumi hwayo uhwo hunonzi waenda kumawere. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri wemutata Senra mudare reparamende vatheva Sarowaka vaudza Studio 7 kuti imwe nhengo yebato ravo yapambwa
nhasi kuma 11 makuseni kunzvimbo inonzi kunyadowa ndatiwati 10 kunyanga North village renyagweta pane nhengo yedu yeCCC Champion Maxo Nyanongo murume ane makore 48 years asvikirwa akagara zvake pachivanzi chake nemhuri nevanhu vanopfuura 15 wezani PF wasika wachitora murume uyu zvine chisimba ada kubvunza kuti murume endepi neni zvakadidi wakatoni kuti vakutoenda naye saka wabva wamutora ndokuenda naye kumba kwasabhuku paakazosvika ruwanzi rwakazara nevamwe mazari PF vaakutopfuura kumasiki apo paanga achishungurudzwa achigariswa Kangaroo Court yemazani PF
vasaro waka vatiwo
ya ndinofara kuti wazosunungurwa asi muchine munge washungurudzwa zvakanyanya unoziva iwo kutorwa wonotorwa pakati pevanhu wausingatambi navo siri shamwari dzako uchigariswa dare risina nematuro uchinzi uite zvausingadi asi nekuti isusu tatambudza nyaya iyi tikazenge tabata mapurisa tikaziisa mapurisa etanyamaropa tikaziisa dispo wekunyanga superintendent tuti kuti ndo zvaitika saka iwo mapurisa anga akatitarisira kuti paite police report saka ndinofara kuti mapurisa aroratidza kutora nyaya iyi serious
nemusi wemugovera kurafingora nemhondoro kumatonyaland west uye kuzaka nekwaguti kumasvingo kwakaitikawo mhirizhonga apo vatsigiri vezanu p f vari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza vetriplec kutsvaga rutsigiro zvikuru kumaruwa mukuru weTPC kana kuti cluster leader mudunhu rezvimba vati Jeris Mugari vanoti vakawana nhengo dzezanu pia kuti zvichitamba bhora reushamwari munhandare yeRatingora yavainge vabvumirwa kuita musangano wavo nemapurisa
no ivo dai tikaita tikaenda head nebenyerali yedu chaizvo chaizvo vange vasingatidzisa mupolisi but paitoita kayuknow kuti there would have been violence
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyati vanoti havasati vaudzwa zvizere nezvenyaya yekurafingora nemapurisa
let me find out na regulating authority weareachief
Chimwe nengwe ewe chidiki ya Zanu PF ya itamba bora panonzi paida kuiti wa musangano une triple C wa paya wambiri vano chiva itamba bora munandare ya danda jena kwete Murafingora Stadium.
Sala isizo danda mwita izuzo se mku community danda jena stadium ndo zari kukansi ndo kwa ta itambira mabora.
Pata bunda kuchiva chanyo rela mapurisa kuchiva ite mwe musangano ere vamo gari vano chava one nyaye musangano mikuri chishanda sezo bato rezanu PF rave nemamwe maitiro ekukanganisa misangano yavo.
I mean, for me, I would want us to go back and do the rally, unless South, but I think we're just going to go ahead. My Shimwita, I do my door to door, meet the people, but Shibama flyers, that's the only way to do that.
Mushandi Mukuru Mubato Zanu PF, Batafagwa Mugwadi, Vanoti Mapurisa Njio, Anganyasu Sanangula Kutichi, Chakaitika, Asilanoti Bato Zanu PF, Rakataza, Kuita Msangana Kurafingora, Sezo Vasina Vanu Kumaruwa.
I saw some Sangana Wesal PF, but don't find a confusion, Yakaitika cannot be united out of that. Kana paine confusion, but I wapolo nyati mtauri wama purista watanangore. Jiripache na zino zikanwa ne munu wese ndezu kuti triple C, haikuwa nisikuita msangano kurafi ngora kani. Kwa wana wani iku uko zino zikanwa nika ese, andisi kuti kumzafi ngora kwa chumaita utakura wano upaku harare wano ita msangano.
Kunze kwa United Nations, European Union, America, Africa Development Bank, World Bank, ne mamwe masangano anekoreze samari, alikukuru zira urumende Zimbabwe kutiite sarudu za kachena. Vaka sarudu kwa nemutunga miri wenyika ya Amerika kuwa mumiri we Amerika muzimbabwe, amai Pamela Tremont, varkutansiru wakushika muzimbabwe sarudu za sati zaitwa, vaka uzedare le Congress, kuti vakatambirwa kuti vatore basa iri vachaedza kunoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazadzikisa chivimbo chavo chekuti vaite sarudzo dzakachena uye nekuita utongi hwejekerere. VaMnangagwa vakavimbisa kuti gore rino vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzinotambirwa nemunhu wose, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezve kushanyirwa kwenyika nemamirire ekunze rakabatana neZimbabwe Tourism Authority kana kuti ZTA anoti ari kutungamira chikwata chiri kuenda kumusangano mukuru wezvekushanyirana kuGermany unonzi International Tourism Bows kana kuti ITB. Musangano uyu uri kutanga mangwana uchipera musi wa 9 kurume. Mumashoko kuvatori venau, mutauriri we ZTA va Godfrey Koti, vati makambani arikuenda kumusangano uyu, anosvika gumi nemanomwe kubva muZimbabwe, avanoti arikuedza kudzokera pakushanda zvakanaka kubva mudambudziko reCovid-19. Mamwe makambani arikuenda anosanganisira Rainbow Tourism Group, Cresta Hospitality, Wild Horizons, Zim Parks nemamwe. Nyika zana nemakumi masere nemashanu kana kuti 185 dziri kutarisirwa kumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekushanya nekushanyirwa vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program vaInnocent Ndenda kuti tinzwe maonero avo.
Zvino zvinhu zvakakoshera nyika nekuti nyika kuti kana uve musha pano todiwa sahwira. Saka mukufambwa kuri kuitwawo neZimbabwe Tourism Authority, tinozvitenda nekuti zvikamu izvozvo vakange vasanyanyo kuzviita. Zvinove zvakakwadzawo isusu mabato akanga akazvimirirawo ega. Asi tinotenda kana vakwanisa kunge vachiendawo kunze vachinotaura kunaka kwakaitawo kumusha kwedu, zvitorewa kuti ana sahwira vanouyawo mumusha medu. Saka izvi ndinoona riri danho rakanaka riri kutorwa nehurumende, uyewo isu sevanhu toedzawo kuiti muromo yedu kana tichitaura totaurawo zvakanaka pamusoro penyika yedu. Hatisikunzi nyebai, but kurewo zvakanaka kuti tinazvowo zvinenge zvakanaka munyika yedu zvisinei vamwe. Tichida kusanganisira ana Victoria Falls, ana Great Zimbabwe, kukaita kuti tongoramba tichishamatata mune zvakaipa chete, asi tichipembedzawo kwedu.
Mabata nyaya yekuti zvakanga zvisinganyanyi kuitwa mazuva ano, makarakara zvaiitwa zvainge zvakakurumbira sei?
Makara hazvaiitwa zvaive zvakakurumbira zvisingaite. Ndinorangarira ini, I think makore ekutanga ekuma 90s ndakamboenda ndichitoita pama seminars ndiri kunyika ye Germany. Tinove takanoita mubatanidzwa wenyika dzakawanda. Zvino zvinhu zvinokurudzirawo vamwe vanhu vanosangana navo uchivaudzawo kuti kwedu tine zvakadai tine zvakadai, vachinzwawo kunewe wekumusha kwacho kwete kunzwa nevamwe vanhu. Zvinovapawo shungu dzekuti vave vachishanya. Zvinove zvinozobetserawo nyika mudanho remaforeign currency nezvakawanda. Tinotarisira makore ekare, Victoria Falls yaitounzawo revenue yaizobetserawo nyika. Saka ndopati kuti ngatidzokere ipapo. Tikwanise kunge tichionawo vashanyi vanouya vachionawo nzvimbo dzedu dzakanaka. Tourism haisi kuenda kuVictoria Falls nekuGreat Zimbabwe chete, even mumagarire edu, mumaruva kana mumadunhu matiri munenge muchida kuratidzawo vanhu kuti ndo magarire atakaita sevanhu, sedunga vanhu.
Mbuva ingatarisirwa neveruzhinji kudzokera nayo kuZimbabwe mushure memisangano yakadai ndeipi?
Kunyika yeGermany kunyanya inove nyika ine mutemo wakanaka wekuti vanoti iwo mwana akanga apedza chikoro chatinoti pa like A level, vana vanokurudzirwa kuita zvinhu zviviri, kuita voluntary kana kuita military service. Saka zvino zvinhu zvakakosha mune nyika yedu nekuti tinokwanisa kuzenge tichionawo revenue mukudarika mukuburikidza neizvozvo tichiitawo maexchange programs so that mayuta anenge achipedzawo maA level vanowanawo chido neshungu chekuyachi kuZimbabwe vachiudzwa kunzi inyika yakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi yezvekushanyirana vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program vaInnocent Ndenda vange vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiririri weAmerica muNigeria, amai Mary Beth Leonard, vari kukurudzira vanhu vasiri kutambira zvakabuda musarudzo dzemunyika iyi kuti vaende kumatare, vachiti vanonzwisisa kuti panoitwa sarudzo vamwe vanogona kusakudzikana asi vamwe vachitambirawo zvinenge zvabuda. Vanopikisa muNigeria vari kuti havasi kutambira zvakaburitswa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeNational Electoral Commission zvekuti vaBola Ahmed Tinubu ndivo vakakunda musarudzo uye vanoti vari kuenda kumatare. Sangano rematikiti vare FBI rinoti zvizvarwa zveAmerica zvina zvinonzi zvakapfurwa nekupambwa nevanhu vainge vaine Putin shure mekutyaira motokari zvichipinda muMexico. Izvi zvakaitika nemusi wechishanu kumuganhu weTexas neMexico kunonzi kune vanotengesa zvinodhaka vakawanda vanoitawo zvekupamba nekuuraya vanhu. FBI inoti ichapa mubairo wemari inosvika zviuru makumi mashanu kune vachabatsira kuti vanhu ava vasunungurwe. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vechidiki kuti vanogona kukanganisika muutano hwepfungwa kana vakapota vachisvita fodya vachishandisa zvechizvino zvino kana kuti vaping. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveutano uye vaine klinika yavo inonzi Insight Wellbeing, iyo inobatsirawo vanenge vava nematambudziko emupfungwa vameta monyamande, vanotsanangura kuti chinonzi kufembedza kana kuti vaping chii.
Vari kutoputa but zvavari kuputa zvabviswa taya ni muchine nikotini mubeping
vanyama ndivati pe kutanga zvevaping zvaishandiswa kubatsira vanoputa fojga mukuregera asi vakati iko zvino zvoshandiswa zvinokonzera njodzi munyaya dzezveutano
yakaunzwa ichinzi ibatsire vanhu kuregedza saka
vati dambudziko guru munyaya yevepi inyaya yekuti zvinoshandiswa zvinogona kuiswa munhu uno nuwirira izvo zvinoita kuti vanoshandisa vasafunga kuti zvine njodzi
vane different flavors vaping unogona kuisa vanilla flavor kana jasmine flavor ma flavors anoonekwa kunge ane jano maari izvozvo zvinhu zvokuti mukanzwa kunhuwirira strawberry uchafunga kuti zvinenge zvakanaka zvinhuzvo
vanyama ndivatiwo dambudziko guru nderekuti vazhinji vanoshandisa zvemagetsi zvikuputa havana ruzivo kuti zvii zvinenge zviri mukati zvagadziriswa zvinofembedzwa izvi zvatsinhirwa nemwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa Dr. Ngulule Kodewa
pane chuma fastensi zvinoitwa pa macontainers acho a lot of
Dewa vati vaping ine njodzi munyaya dzezveutano
njodzi dzacho inoafekta vana pakudhaka ati sei because pane zvinoitwa mukati muyaumo which are not clarified with the chii saka umwe mwana umwe anogona kungotora achifunga kuti atinzi mafuta asi mafuta acho mukati mazvo mune zviringozi muupenyu wake
vachenjedza veruzhinji vachiti nyanzvi mune zveutano vachishanda nesangano rakazvimirira repamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka vamuna Shefaranisi vati nyaya yekuputa inogona kukonzera dambudziko guru mukushandiswa kwezvinodhaka sezvo zvimishina zvinoshandiswa izvi zvichigona kutengeserwa chero kunani zvake zvisinei nezera
munhu wese anogona kuzviita zvevaping zvakasiyana nefodya zvekuti vanhu vari over 18 kana kuti over 16 ndo vanogona kungotenga fodya kana vachida munyika dzakawanda especially muno muAfrica muZimbabwe nemuSouth Africa kana uchida kuita zvevaping zvakana basa kuti une makoro mangani
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvedambudziko iri sezvo mibvunzo yatakatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
tarisa zviri kuitika munyaya dzezvemitambo vakuru veHockey Association of Zimbabwe vari kurwisana nekuunganidza mari yekuti zvikwata zvenyika zvevechidiki zvibudirire kuenda kumakundano eJunior Africa Cup ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuWorld Cup mutori wedu wenhau dzezvemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi zvizere
Mo chauririwe Hockey Association of Zimbabwe va Cliff Kaseke vanoti vaunganidza zvikamu makumi matatu kubva muzana yemari inodarika zviuru zana iri kudiwa kuti zvikwata izvi zvibudirire kuenda kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa 12 kurume
chave pachinhano chakanaka chekutsvaga mari hausati zvanyatsokubatana hazvo kuti tikwane mari yekuti vana vakwanise kuenda kuEgypt for ma junior African qualifiers paita progress yakanaka takungomirira kuti tichiwana mapashoma pasara pacho maybe kuma 40% yema cost atanti chitsvaga.
Vanoti izvi hazvina kumisa gadziriro sezvo pane chivimbo chakasimba kuti mari yasara iyi inowanikwa mazuva mashoma asara. Makundano Junior Africa Cup aya ari kuunganidza zvikwata zvevanhurume nevanhukadzi zvema under 21 uye ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kumakwikwi eWorld Cup. Munyori mukuru wesangano iri Muzvari Sarah Bennett vanoti varoda kuti zvikwata zveZimbabwe izvi zvisimuke musi wechitatu kana china kuti zvikwanise kubata mitambo iyo iri kutanga nesvondo. Masvondo apfuura Hockey Association of Zimbabwe yanga ichikumbira rubatsiro rwemari kubva kune veruzhinji munyika kuti zvikwata zviviri izvi zvipatirikane. Muzvari Bennett vanoti vakumbirawo zvekare vatambi vavo kuti vatsvage makambani anokwanisa kuvabatsira kuti mari yavari kuda ikwane. Asi veruzhinji munyika vanoti zvinhu zvanga zvikafarira kusvika pakadai nekuti zvikwata zvenyika zvinofarira kupiwa mari yekukwikwidza nehurumende. Aimbotambira Old Hararians God knows Motsi anoti vechidiki ava ndivo ramangwana renyika zvekuti vanoda rutsigiro.
Tinotoribatikana nazvo nekuti tinenge tichido rutsigiro kubva kuhurumende. Tichiona kuti vana vadiki ndo vanozoratidzirawo vachimiririra nyika mumazuva anotevera. Saka tinenge tichiitawo kuti tiwanewo funding kuti mitambo yedu yehockey uenderere mberi.
Mutsigiri wehockey waadmire mapie vanoti masangano emitambo haakwanise kuzvimirira ega asi vanodawo ruoko rwehurumende.
Ndinoona kuti maresponsible authorities akafana nehurumende anofanira kupindira kuti isusu tinge tichikwanisa kupinda kumaqualifiers kana kuti kumatournaments akadai nekuti vega havazvikwanisi.
Muzvari Bennett vanoti havo vakakumbira mari kubva kusports and recreation commission uye vari kutarisira mhinduro inofadza nechimbi chimbi. Anotaura akamirira SRC Muzvari Eleta Ningomasha vaive vavimbisa kupindura mibvunzo yakatumirwa nestudio 7 asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi mashoko atawana anoti veSRC nechishanu vaimhanya mhanya kuti vaone kuti vangabatsire sei zvikwata zvechidiki izvi. Asi muongorori wezvemitambo vaShepherd Saizi vanoti hoki yasimudza mureza wenyika zvakasimba zvekuti vanga vasingafaniri kunetsekana kubatsirwa nemari yavari kuda.
Tinotirwadza kwazvo nekuti watarisa hoki muno munyika ndo yakabhonza magold medals. Saka tachitarisa kuti dai corporate road yapindira vaenda vakwalifaya kuenda kuworld cup zvizvi tinoona kufamba.
Hoki ndiyo yakaunza mhinduro yekutanga yeZimbabwe kubva kumaolympic games apo chikwata chevanhukadzi chakatora mhinduro yegoridhe kuRussia muna 1980. Gore rapera chikwata chevanhukadzi chevechidiki chakabudirira kuenda kumafinary eWorld Cup ayo akaitirwa kuSouth Africa. Kumakundano eJunior Africa Cup Zimbabwe iri kutarisirwa kunokwikwidza neSouth Africa, Egypt, Ghana, Nigeria neKenya. Zvikwata zvinotora mukombe weJunior Africa Cup muvanhurume nemuvanhukadzi ndizvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Vanopikisa kunyanya veTriple C vachichema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0313. 8. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4390 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva dzedu dzapera tichatarisa nsoro yenhau dzanhasi. Imwe nhengo yeCCC inonzi yambopambwa kuManicaland ikarova zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF. Taba tashika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.